Siboga rinomirira vatyairi muno muZimbabwe. Vatyairi vemabhazi vemarori nevese vanotakura vanhu. Tagamuchirawo mutongo wabva kuHigh Court wakanga wakaiswawo nerimwe boka rakaisa ikoko rePassenger Association of Zimbabwe. Isu sevatyairi tisu tinotakura vanhu. Tinogamuchira mutongo wese unobva kumatare nekuti isu tirinotedzera mutemo. Asi kungoti isu tiripo pakutibedzi kana zvinhu zvichiuya saizvozvi zvine zvichida kuti tigare pasi mutongo wauya toonesana kuti maspike iwaya anomboshanda sei nekuti tikatarisa maspike aya haana kutanga kushanda nhasi maspike agara anoiswa pamaroadblocks kuitira munhu wese anenge achida kutiza anenge akaiswa pamaroadblocks motokari ikamiswa nemapurisa ikatiza inobva yabayiwa
saka nyaya iripo yamunonetseka nayo apa ndeipi nhai vamaguraminga
nyaya iripo ndeyekuti maspike anoshandiswa sei ndo nyaya yatiri kuti isu sevatyairi tikurukure tizivise nyika yezimbabwe uye nehurumende yedu mapurisa tagara tinosangana navo tichikurukura tinoshandidzana zvakanaka chaizvo nemapurisa asi nyaya iripo ndeye pamaspike yatiri kuti pamapoints akaiswa nemapurisa panew dispensation takaona pakachinyorwa kuti mapurisa haabvumirwe kuti pavanenge vachiita kuti vainforce safety pazokuvara vanhu havazvitarisire saka tiri kutarisira kuti isusu panenge pachidzingirirwa motokari paya dzikakandirwa maspike dzinokudubuka vanhu vasina mhosva vachifa taona zvikuru nguva zhinji motokari dzimwe dzakakudubuka vamwe vashandi vekanzuro vakakuvara nemamwe mapurisa zvakare akakuvara hazvizi zvinhu zvatinofarira isu seboka riri pamutemo tinofarira kuti kana vanhu vachisungwa kana even madrivers anenge aita misikanzwa abatwe nenzira isingakonzere vamwe vanhu kuti vakuvare nekuti mukuda kuti tigadzirise zvinhu tinogonesa kukonzera mhirizhonga uye tinotarisirwa zvakare kuti maspike iwaya asazogadzirwa kunana magaba asagadzirwe kunzvimbo dziri illegal nekuti zvinokonzera kuti munhu wese wese nevasiri mapurisa anenge angoshandisa maspike tinotarisa kuti maspike anoshandiswa nemapurisa zviri pamutemo abvumirwa acho iwayo anga achibva kuoperations dzemapurisa kuende aine manhamba nekuti ndinoziva kuti zeta rapi yedu ine masystems akakwana saka nyaya iripo haisi yekuti maspike abvumidzwa chete inyaya yekuti maspike achashandiswa sei ndo chinhu chatoda kuti mhuri yezimbabwe ive nehurumende yedu uye nekumapurisa vanovawo zvakare vatinoshanda navo maspike aonekwe kunzi anoshandiswa sei motokari iri kumhanya 100 km/h motokari iri kumhanya 50 km/h takazoona zvichiitika spike richikandwa motokari ichikudubuka ndo zvinhu zvatiri kuti izvozvo tiri kupa warning even kumadrivers kwedu kuti kana wamiswa nemupurisa mira usaite nharo vane nhamba tsvuku vedu mapsv drivers mapublic service vehicle drivers anodhraivha marori mabhazi makombi nemataxi tiri kukumbira kuti pamunomiswa nemapurisa vamire
kokadza mutyairi anenge anzi amire akasamira munoda kuti mapurisa adini
kana pazoita nhubuo dzine dzabuda nekuti hakuna musha usina gonzo kana paita nhubuo tiri kukumbirawo zvakare kumapurisa kuti vasakande maspike motokari ichimhanya kana kuti motokari ichifamba zvinourayisa vanhu vasina mhosva nyaya yedu ndeyesafety nyaya yedu ndeyekuchengetedza upenyu saka tiri kukumbira zvikurusa kutangira kwatiri smadrivers kuti titedzere mutemo patinomiswa kune motokari dzimwe dzisingamire dzinofamba nevamwe vasina maraisensi dzimwe dzisina manumber plate motokari idzodzoidzo kutaura chokwadi dzinoomesera enforcement kana kuchengetedzwa kwemutemo saka ndo saka imwe nguva mapurisa vachizoshandisa maspike patisi tinozongokumbirawo kuti kana muchinge muine vanhu tichitarisa nhoroondo yekufamba kunoita zvinhu spike risakandwe pamotokari iri kufamba nekuti motokari inokudubuka
saka munoda kuti zviitwe sei vamaguraminga
nyaya iyi tiri kutarisira kuti inoda kugarirwa pasi transport yedu haife yakaita zvakanaka kana tichinge tisina kugara semastakeholders ndinofarira zeta rapei inofarira mastakeholders ministry of transport inofarira mastakeholders local government inofarira mastakeholders hurumende yedu ilistening government tinotarisira kuti nyaya iyi yemaspike tichaigarirawo pasi zvakare vatyairi varidzi vedzimotokari vemabhazi vemakombi nevemataxi togara pasi toonesana pamwe chete nemapurisa edu nevid nekanzuro toonesana nepublic inofanira kunge iripo toonesana kuti spike ringashandiswe sei vemutemo velegal vetransport velegal vecouncil vemalocal authorities nevelegal zvakare vekuattorney general togara tese pasi nemaloya anenge aripo tone sana kuti ma spike anga shandi sikuwe sei uye unubu yu unga pere sei nukuti problem ilipei ino inyae kuti vamu vani kwa chiti chula kuchika tine nzara pati mkuda kuchika kuya zinu uraisa vamu isino kubilo mapulisa edu ari professional kino zizwa kuti vatezele mtemo yavo ya vani ngeva uzwa vachibwa kuparedi nukuti ndino zia kutu kuparedi akumbonzi kuno kandu kwa spike motu karichi manya josa tino kukumbi ya kone sana tese kuti zvinhu zvipfuurire mberi basa redu vanhu vachengetedzwa upenyu hwavo basa ropfuurira mberi nyika yopfuurira mberi mune zvakanaka.